varairidzi nevamwe vashandi vehurumende vanyanyotsamwiswa nemashoko avakatambira ekuti vamutunumwire vanove mubati wehomwe yezimbabwe. Vari kufamba vachitaura pasi rose kuti macivil servants emuzimbabwe ari kufara zvisingaiti nemari shoma yavari kutambira. Izvo zvinorwadza tichitarisa kuti vana vedu vari kufira muzvipatara, tichitarisa kuti vana vedu vari kudzingwa kuzvikoro tatadza kubhadhara. Hatichakwanisi kuwana chekubata pekugara, vamwe havana chekufambisa chaicho michovha, vamwe vakutoita zvekukumbira murodhi vanoshanda muzvipatara, manesi vachitobhega murodhi. Saka zvaita kuti titi ai kana vamutule vachiti tiri kufara tida kuti tiunze mufaro wacho kumahofisi kwavo, isu tiri kuchema tiri kunyunyuta. Saka tichange tichienda kumahofisi kwavo musi wa19 August kwatichasvika tichinochema salari yedu, tichanoichema tiri pamahofisi pavo kuti vaone kuti maodhari civil servants hatina chekubata, hatina chatinacho, hatina cheuviri. Saka ndourongwa hwatinawo kuti kubva 10 AM musi wa19 August tichinoita gungano guru pamahofisi avo tichichema masalari edu.
Urongwa uhu muri kuhuita sesangano renyu mega here kana kuti muri kubatana nemamwe masangano evashandi vehurumende?
Urongwa uhu hwatotangwa nevamwe vashandi vehurumende vakatozotikokawo seatuzi kuti tibatsire kuhushambadzira. Rinove basa guru ratiri kuita, urongwa hwemacivil servants ari ordinary. Tinotokurudzirawo kuti vamwe vemamwe maboka kana vaona urongwa uhu vauye tijoinane nemacivil servants ari ordinary. Vamwe vasitori unionized vakutongoona kuti upenyu hwavo hwavaparumana nzombe, vari kuona kuti hapachamirirwa kuti dai kwauya ngana, hapachari kuti pauye munhu wekuapezi kana kuti kwauya ani, asi kuti sekutambura kwatiri kuita isu vashandi vehurumende tiboendawo tichinonyunyuta tiri pamberi pemunhu anotipa muhoro vanove vamutulimwuye. Vataona pabhajeti apa vachiratidza zvikuru kuti Zimbabwe yadoita bhajeti resaplus yakati kurei yevari kuti 800 billion yavari kufarira, tekuti mari iyoyo yamune mutipembera isu vana vedu vachifanizhara zvinoratidza kushaya hanya. Saka takungonochema pamwe chete sevanhu vari kutambura sevashandi vehurumende.
Sei masarudza kunomira pamahofisi pavamutuli ncube?
Mari yedu pakuona kwese kwatinoita painozonzi yawedzerwa, vamuturi ndo vanototanga vadzivisa. Munhu ane homwe yenyika watiri kuona achiita humwe unhubu neunharadada vasatamboora ndivamutuli. Vakatanga kuti nyima bonus kubva pavakauya, hatisatambozviona rakakati rikayeshurwa mugore ra2018 vakatanga kuyeshura mioro yedu kubva pavakauya. Pavanga vasvipo zvinhu zvese zvaazvisipo, saka tichienda kwavari nekuti ndiyo fesi yeausterity muzimbabwe, ndiye munhu akauya neurongwa hwekuti ngatiitei kuti macivil servants atambure kuti tikwanise kusefa mari.
Saka mavasvitsawo here gwaro ramaburisa iri?
Magwaro tapenderedza kumahofisi ose kusanganisira emutungamiri wenyika. Tinofungwa kuti kana bhurokrati dzavo dzichivatendera kune mangwana vanenge vatopedza kuverenga vawanawo magwaro edu, asi kana vari vanhu vane bhurokrati isina kunyanya vanofanira kunge vaakudoverenga vatonzwawo zvishemo zvedu. Tichitarisirawo kuti vachaita urongwa hwekuti tiite nhaurirano musi uyu usati wasvika.